Vamwe vevanhu vasingadariki zana avo vainge vauya kusarudzo yekutsvaka nhengo ichamirira bato iri pasarudzo yakanzura weward 2 iyi iyo ichaitwa mwedzi unouya vakaimba vachiti vaida kuti paitwe sarudzo mushure mekuona kuti mukana wekuitwa kwesarudzo wakanga worambwa nemunyori wesarudzo mubato iri vajacob mafume vachiti nhengo dzaikwikwidzana dzaifanirwa kungowirirana kuti angamirire bato ndeupi pane kuite sarudzo dzemapuraimari asi vamafume vanoti zvavakaita ndizvo zviri mubumbiro remitemo yebato ravo zvekuti vari kukwikwidzana vanofanirwa kutanga vapiwa mukana wekuti vawirirane pachavo kuti ndiani ane mukana wekukunda kana kuti consensus
pari zvino tiri kuita consensus tiri kuita consensus tichiona kuti candidate is a process and part of the elections. So kuno kutauya kuti tiite a consensus process. We will hold the primary election panguva iri kutevera. Vanhu ava vari iga, vanhu vari kuda election, vanhu vanoda pati yavo, saka tichavapa sarudzo. Asi macandidates ari panguva yekutaurirana vaone kuti anenge achizurira mumwe ndeupi ipati yeprocess tichiteererawo community tichinzwa macommunity views nemastructures views
kana vatadza kuwirirana ndopatozoita primary vanozoita vanowirirana pane 3 vakawirirana iko zvisina kwasara 2
patakabvunza vamafume kuti sei nhengo dzeutungamiriri hwebato hwepamusoro kana kuti national council dzakadzika kuwadhi kuzoitisa sarudzo dzemaprimary ipo paine utungamiri hwedunhu guru hweprovhinsi rinove danho raishoropodzwa nevakawanda vamafume vakati ivo semunyori mukuru wesarudzo mubato vanogona kuvapo uye panofanirwa kunge paine nhengo yepamusoro yenational council pasarudzo dzakaita seyane zuro iyi
aiwa ndiri director of elections national elections maby-elections hatisati tamboita for 10 years kudhara kwacho maelections pese pese paanoitwa kuda kusaziva panenge pane national member anenge achisupervise panenge pana national member anenge achizonopa report kwake iko zvino because maby-election munoona kumaparty ese makomiza kana kuti masecretary for elections anenge aripo muchaona vekuzanupf vachaunzawo vavo vamutema danda muchaona kuti isusu tiri muno kwese kwese kwataenda tinenge tichingoriko tichiona kuti mabhai elections ari kufamba sei
imwe nhengo yakapinda musangano wekusarudza nhengo ichakwikwidza isina kuda kudomwa nezita yakati vanhu vakanga vauya kusarudzo nekudaro pakanga pasina zvekuti vanhu vawirirane dzimwe nhengo dzakati zvakaitwa hazvisi pamutemo sezvo nhengo dzese dzaifanirwa kuvhota kwete kuti vaifanirwa kuvhota vaiita zvekukokwa imwe nhengo yebato iri iri kunyunyuta ndiva gift konjana vakonjana vanoti ivo nevamwe vavo vasina kukokwa pamusangano wanhezuro vachasarudza imwe nhengo ichakwikwidzana nemunhu anenge asarudzwa nemdc inotungamirirwa navanelson chamisa asi akamiririra mdct inotungamirirwa namuzvari tokozani kupe vachiti kusakokwa kwavakaitwa mucherechedzo wekuti vakatorambwa mubato asi sachigaro wemdc yavachamisa mudunhu remarshall and west varalph magunje vanoti vakonjana havana kuvharirwa panze asi ivo ndivo vakapanduka
vakonjana havana kuvharirwa panze vakonjana vakaita maissues edisciplinary vakatongwa vakapiwa suspension yavo vachiri kusefa asi tinoshamisika zvichireva kuti vari mdct yakupe havasi mdc yaayo
vaviri vaifanirwa kupinda musarudzo dzemapuraimari muward 2 ndiva rides machekera namuzvari debra janero sarudzo dziri kuitwa muward 2 zvichitevera kushaya mwedzi wapera kwaamai memory banda avo vaive zvakare nhengo yebato remdc yavachamisa ndakamirira studio 7 muchegutu ndini nunurai jena.